Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 25/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaparura urongwa hwepakati pegore hwekushanda kwebudget ravo kana kuti midterm budget review. Nyanzvi dzozeya bhiri rekuwandudza mutemo wezvekushanduka kwemamiriro ekunze. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vaparura urongwa hwepakati pegore hwekupenengura bhajeti renyika nhasi. Vati vanotarisira kuti pane zvavakambotaura zvavakambotura muna mbudzi, hurumende ichasara iine chikwereti chechikamu chinodarika chimwe chete kubva muzana kana kuti 1.3%, vachiyambirawo kuti nekuda kwenzara iriko zvinhu zvinogona kuenda kumawere. Asi vativo kuparurwa kwakaita mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG mumwedzi wakubvumbi wegore rino kwadzikamisa upfumi hwenyika. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwavo mudare reparamende kuMount Abden pedyo neHarare nhasi, vaNcube vati vane tarisiro yekuti upfumi huchaderera zvishoma nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura.
Tiri kutarisira kuti upfumi hwedu huchadzikira nechikamu chimwe chete nezviga zvitatu kubva muzana 1.3% gore parinopera. Mumari yemuno tiri kutarisira kuti tichawana mari yekushandisa inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemana 93.2 billion ZIG, asi ichada kushandiswa nehurumende inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemanomwe 96.8 billion ZIG.
Vatiwo vari kutarisira kuti bazi rezvekurima richaderera nezvikamu zvinodarika makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21.2%, kwete zvikamu zvinodarika zvina nezvika zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 4.9%, sezvavaitarisira muna mbudzi gore rapera pavakaparura bhajeti ravo. Vachitaurawo neStudio 7 panze pedare reparamende, muzvinafundo Ncube vati vanofara nemamiriro akaita upfumi hwenyika zvichikonzerwa nemari yeZIG.
Tati isusu mataxis ari kubhadhara nemakambani ngavabhadhele at least half in ZIG. So ZIG yotenderera nditi kana munhu achida maservices from government futi ngavabhadhare futi ndeZIG.
VaNcube vavimbisawo kutora matanho ekusimbisa mari yeZIG, vachiti makambani emuno achange ava kubhadhara mari zvikamu makumi mashanu kubva muzana 50% yemitero yavo nemaZIG kana kudarika, ukuwo veruzhinji vachange vave kukwanisa kubhadhara zvizhinji zvavangada kubva kuhurumende nemari yemunyika. Asi anomirira vemapato anopikisa mudare reNational Assembly uye vari nhengo yechimwe chikwata cheCCC, amai Linet Karenyikore, vati havaoni chakanaka chataurwa navaNcube chichabatsira veruzhinji.
Ngoma ndiyo yekutambura kwevana vemuZimbabwe. Element yekushandisa futi US dollar ingoripo. Vaidai vangotaura kuti muZimbabwe muno mari yakungoshanda iZIG. Zvoreva kuti vari kutogamuchira zvekuti US dollar ichine huremu.
Vaimbo vegurukota rezvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa vatendai biti vatiwo
kutaura kuno kwandukuta nemi rate izvezvizvi kumhanya rato kuma25. So munhu ari kubata vanhu kumeso, munhu akoniwa, munhu atadza. Changa changa chifanira kungoita kungotaura kuti varume nemadzimai ndazvitadza, indaa kumbodzokera kusitaneni kwandanga tiri dai masagova mumwe kana chivhayo ambopinda pano panyanga.
Asi vanotungamira komiti yezvemari mudare reNational Assembly uye vari nhengo yeZANUPF vaClemence Chiduwa vati matanho ataurwa namuzvinafundo Ncube ekusimbisa mari yeZIG anoyemurika.
pazigi iri Reserve Bank pane zvakataura yokuti zigi redu rirambe richishanda pakutenga zigi redu rirambe richishanda panyaya yekuti tive nevalue asi panga changa chasara ndechekuti ngatitive ine yatinoti complementary measures ndo auya
mutevedzeri wemunyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati vanqube vasiya mushandi ari pamene
nevashandi vazhinji vari kuora zigi ende zigi iroro radona so kana minister vachiti zigi riri kuramba rakasimba rinoramba rakasimba kwavari nekuti ndivo vanokwanisa kunotora maus dollar kureserve bank
sachigaro wesangano remubatanidzwa wana muzvinabhizimusi receo africa round table vaoswald bina vaudzawo studio 7 kuti kusimbisa zigi kwakanaka asi mari yacho haisi kubatika
vanhu vemuzimbabwe vanotenga vanofanirwa kunge vachinge vaine mari yomuhomwe ndo zvinotanga kuti vanhu vanzwisise vagutsikana kuti izvo mari yedu yapo inoshanda
vanqube vatiwo mamwe mabasa akaita seekugadzira zvidhinha nekuchera zvibhorani achasiyirwa zvizvarwa zvezimbabwe mabasa aya ange ave kuitwa nezvizvarwa zvekuchina kunyanya muzvinafundo nqube vatiwo zimbabwe inechikwereti munyika nekunze chinosvika mabhiriyoni mazana maviri ane makumi mapfumbamwe kana kuti 287.2 billion zig zimbabwe iri kutatarika kubhadhara chikwereti chayo zvopa kuti vakawanda vakaita seimf nevamwe vanokweretesa mari varambe kuipa mari ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa
dzimwe nyanzvi dzaungana nhasi mubulawayo pamusangano wekuzeya mutemo mutsva uri kuumbwa unotarisirwa kubata nyaya dzine chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Climate Change Management Bill kudzanai musengi anoti panyaya inotevera
vachitaura nestudio 7 parutivi rwemusangano uyu mubulawayo nhasi mukuru anoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze mubazi rezvekushanduka kwekunze nezviwanikwa zvesango vawashington jakata vati zimbabwe haisati yave nemutemo unobata kushanduka kwemamiriro ekunze vajakata vati kushanduka kwemamiriro ekunze idambudziko riri kuramba richikura richishungurudza pasi rose vatiwo zvakakosha kuti zimbabwe ive nemutemo unobata nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze kuitira kuti izadzikise zvainotarisirwa kuita paurongwa United Nations Framework on Climate Change. Vazvakata vati kusave nemutemo wakaita seuyu kunogona kukonzeresa kuti nyika irasikirwe munyaya dzeupfumi sezvo nyika dzakadai semubatanidzwa weEuropean Union dzave nemitemo yakajeka inosanganisira iyo inoisa mitero yakakura pazvinhu zvinogadzirwa nedzimwe nyika kusingakosheswi nzira dzinoderedza kushanduka kwekunze
hatizivi zvinokwanisa kuitika zvinhu zvinobva kunyika ino zvinokwanisa kurambwa kune dzimwe nyika zvichinzi zvinhu izvi muri kuzvigadzira nemweya wakaipa
mukuru wesangano reZimbabwe Environmental Lawyers Association vamutuso liwayo vati South Africa yave nemutemo weClimate Change Management vakatiwo mutemo uri kuumbwa muZimbabwe unobatsirawo nyika kuti iwane mari pasi pezvirongwa zvakasiyana-siyana zvinoitwa pasi peUnited Nations zvekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze
zvinokwanisa kuita kuti Zimbabwe iwanewo kudyidzana nedzimwe nyika iwanewo kana mari inokwanisa kunge ichiwanikwa nekuti mune mainvestments anenge achikwanisa kuitwawo munyaya dzeclimate changes zvingave nyaya dze energy transition, dzingave nyaya dze water management, dzingave nyaya dze forest conservation and so forth. Saka mari dze climate change funding zvokwasa kuzobuda pakuti tineta tane mutemo wakadaro.
Vadliwai vati hwaro hwemutemo uri kuumbwa hwakanaka asi vati zvakakosha kuti mutemo uyu ubudise pachena nyaya yekuti mapoka evanhu vakasiyana-siyana kusanganisira vakaremara vangabatsirika sei pasi pemutemo uyu. Izvi zvatsigirwa naTsepang Nare mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevakare mara
hapana tatiri kuona inonzi inclusion yevanhu vakare mara tichinyanyotarisa nyaya dzine chekuita neutano
zvinafundo Granius Mavondo vanove chipangamazano mune zveutano paNational University of Science and Technology vati chimwe chezvakanyanya kukosha muupenyu utano hwevanhu vakatiwo zvakakosha kuti mutemo uri kugadzirwa uyu uburise pachena kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuvhiringidza utano hwevanhu uyewo ujekese zvingaitwa kubatsira kugadzirisa izvi
kwaita climate change impact pane nyaya dzepfungwa dzokuti munhu anenge awigwa nedrought anenge achifanira kuti awane awane support mpfungwa dzake first pasati paitwa chimwe chinhu nokuti munhu akagara abatwa mpfungwa dzake kuti handikwanisi kuita izvi mangwana chiro pakavuya chinhu chinenge chiri nyore sei hakwanisi kuti afambe achienda mberi
saka mumwe wechidiki vange vari pamusangano uyu Msindazwe Ndlovu uyo ane kambani inogadzira zvinhu zvakasiyana siyana kubva kune zvinhu zvinenge zvaraswa audza Studio 7 kuti anotarisira kuti mutemo uyu ukurudzire kusimudzirwa kwevechidiki vane mabhizimisi anobatsira kurwisa kushanduka kwekunze.
Zvinhu zvatinoshuvira isu senge mayouth, maentrepreneurs, kuti bilili rinokurudzira vanhu neindustry. Maindustry vanhu iwe neni kuti tichinje nzira yatinotarisa nayo zveclimate change.
Tinotenda kudzanai mutoro wedu nhau atumira nyaya iyi. Musangano mukuru weInternational AIDS Conference uri kuitirwa kuMunich, Germany, uri kupindwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nemasere, uri kutarisirwa kupetwa mangwana. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo kambani yeGilead iri kuti jekiseni rayo rekudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV rinobayiwa kaviri pagore riri kushanda zvakanaka zvikuru kumadzimai. Sangano reJoint United Nations Program on HIV and AIDS rakazivisawo nezuro kuti vanhu mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 miriyoni vairarama nechirwere cheHIV gore rapera. Pavanhu ava mamiriyoni mapfumbamwe kana kuti 9 miriyoni vakange vasiri kunwa mushonga. Mukuzeya nezvenyaya yemusangano mukuru uyu, Ivanza Zininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinodzidza pachikoro chepamusoro cheGlobal Labour University muGermany, muzvare Mo Blessing Nyambara.
Tinonoka kucha zvikuru nokuti musangano uyu wakaunganidza pamwe chete vatungamiriri, vashandi vezveutano, vanorwira kodzero dzevanhu uye vanhu vacho vanorarama neutachiona hweHIV and AIDS, vachikurudzirana kubatana kutsvaga waro hwenhaurirano nekupanana mazano anobatsira nemaitiro ekurwisa chirwere ichi cheHIV and AIDS.
Zvii zvikuru zvamunganongedzera zvinobatsirawo nyika yeZimbabwe pamusangano uyu?
Zimbabwe inogona kudzidza maitiro akanaka edzimwe nyika mukurapwa nekuchengetedzwa kweavo vane utachiona hweHIV and AIDS. Kupinda musangano uyu kunopa nhumwa dzemuZimbabwe mukana kuti dzitaurirane nenyanzvi dzepasi rose kusimudzira zvirongwa zvavo zvemunyika yedu yeZimbabwe maererano nechirwere ichi.
Tichitarisawo zviri kukurukurwa pamusangano uyu, mungachitiwo kudini tichitarisa kwabva vanhu nedenda iri kusvika parave nhasi?
Tichitarisa nhaurwa dziri kuitwa takatarisa kubva pamazuva akatanga denda iri, tinoona kuti pane kufambira mberi kukuru kwakaitwa mukurapwa kwedenda iri vachishandisa maART. Mishonga iyi inonyatsotsvanyirira utachiona ichibatsira vanorarama neHIV kurarama upenyu hurefu uye une utano.
Kurudziro yenyu yoti kudini kune veruzhinji?
Mashoko angu kuruzhinji ndinoti dzidzai pachenyu maererano nechirwere ichi kuti chinotapurirwa sei, nzira dzekudzivira nadzo uye marapirwo angasarudzwa pakuva nechirwere ichi. Ivaiwo neruzivo rwakakwana kuziva nezveHIV kunogona kukubatsirai kubvisa ngano maererano nechirwere ichi, zvichiita kuti vanhu mukwanise kuita sarudzo dzine ruzivo nezveutano hwenyu pakuita maponde.
Chizvarwa cheZimbabwe chinodzidza pachikoro chepamusoro cheGlobal Labour University muGermany, muzvare Mo Blessing Nyambara, vari parunare kuMunich, Germany kwakare, naIvan Zininga weStudio 7. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vataura kunyika yavo nezvedanho ravo rekuregedza kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi gore rino vakamiririra bato remaDemocrats. Vatora mashoko aya vari muhofisi yemutungamiri wenyika yeOval Office kumuzinda weWhite House muWashington DC. vaBiden vati pane nguva nenzvimbo yekuti pauye mazwi matsva, mazwi evechidiki vakaenderera mberi vachiti zvakanaka kuti utambidze mwenje kune mumwe. VaBiden vakatozivisa kuti varikurudzira kuti mutevedzeri wavo amai Kamala Harris vamirire bato iri musarudzo. Asi amai Harris vanofanira kusarudzwa zviri pamutemo kumusangano mukuru weDemocratic National Convention uchaitirwa kuChicago mwedzi unouya. Vachitaura nezvaamai Harris, vaBiden vati munhu anga achivatsigira zvakasimba, vakaenderera mberi vachiti vane rusivo rwakadzama uye munhu asingazungunutswe zviri nyore. VaBiden vati vanokoshesa zvikuru hofisi yavo asi vakati vanoda nyika yeAmerica zvakanyanya. VaBiden vatiwo vachashanda kuvandudza dare repamusorosoro reSupreme Court uye kutsvaga mushonga wekurapa chirwere chegomarara. Apo vaBiden vanga vachitaura, vaTrump vange vachiita musangano wekutsvaga rutsigiro kuNorth Carolina. VaTrump vati vaBiden vakabuda mudariro nekuti vakoniwa. Vatiwo ari kuvatsiva amai Kamala Harris haasi munhu wekuti angamisidzane naye nekuti havagone basa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuKenya nhasi aridza pfuti emudenga akakanda hutsi hunokatyidza mumugwagwa uye kusunga vanhu vange vachiratidzira muguta guru reNairobi. Kunyangwe hurumende yakati haichavandudze mitero zvainzi zvaizoomesera veruzhinji, vanhu munyika iyi vari kuenderera mberi vachiratidzira. Apo musangano weSadaka uri kuitirwa muZimbabwe mwedzi unouya uri kuswedera, hurumende iri kupomerwa mhosva yekuwedzerawo kutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekurambidza misangano, kurova pamwe nekusunga vemasangano akazvimirira oga vemapato anopikisa nevadzidzi. Nezuro mapurisa akaparadza musangano wesangano revadzidzi reZinasu waiitirwa muHarare pamwe nekusunga vamwe vadzidzi. Nemuvhuro uno, gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakange vayambira vana veZimbabwe kuti vasaite zvemusarinya vachida kukanganisa musangano weSADC uyu kana kusvibisa zita renyika. Vakatiwo vachabatwa vari kune rimwe divi remutemo vacharangwa zvakaomarara. Ukuwo nhengo dzebato rinopikisa dzeTRCC makumi manomwe nesere dzichiri muusungwa kubva mwedzi wapera. Ko, mutemo unoti kudii panyaya dzekuratidzira? Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yeboka revechidiki reZANU-PF vaSnowball Tongogara uye nhengo yeboka revechidiki reTRCC vaSteven Chuma. Atanga nekubvunza vaChuma kuti vanoti kudii nezviri kuramba zvichiitika munyika izvi.
Tatingangotaura tiri kuonekwa nemunhu wose kusanganisira vari kuZANU-PF ndechekuti aita baba vane manyemwe, baba mandivonepo. Kuti vakava kuti aiwa kune vari kushanya munyika mavo, voda kupedza dzinza rose vachiuraya, voda kupedza dzinza rose vachiri puma uroyi. Asi kushanya tinoziva kuti tsika yedu yechivanhu, nyaya dzekushanyirana dzagara dziriko. Nyaya yeSADC, SADC yagara iriko kubva kare nakare, ende nyaya yechairmanship yeSADC haisiri wani, yagara inongochinzaniwana panyika dzemusouthern Africa dziri part of SADC. So zvinotishamisa nawo kuti aiwa hurumende yamunangabva yakuzodza mafuta enguruve kuvana veZimbabwe, nguruve yavasina kudya, vachivapomedzera mhosva yekuti vanga kuita mademonstrations. Asi tinoziva kunyange vakada kuita mademonstrations zviri pasi nemurawo wenyika yeZimbabwe. Asi so far kopo sena hakuna vambotaura nyaya dzemademonstrations. Asi kuti hurumende inoziva kuti yasvika zvakanaka munyika, saka naizvozvo vanotya kuti zvakashata zvavari kuita zvingaexposiwa.
Munoti vatongogara kuchema kuri kunzi kuri kuitwa nevana veZimbabwe uye kusungwa kuri kuitwa vanhu pamberi pemusangano.
Security forces, they are very alert kuti kune vanhu vari kuedza kuda kukanganisa musangano vachiri kuita muZimbabwe weSADC. Vakakangana navachimba vachishaya kuungwana vachifurirana kuti tinoda kuprotesta, tinoda kuvharisa Zimbabwe, tinoda kuputsa midziyo nguva yeSADC sezviri kuKenya. asi ya wa security zivere ya we zese zinukubo wangawani ni wati ziwa zawa mchwela kuti awa wanesunga zinukubo kuti security nge ya ita peak information ya kuti walukubo wangazifuna kula mwazukubo wangazifuna kuna kwa polisa ingo sike chungo sunga wani walukuzikisa za umaniki za awa atinei mwukubo wangazifuna nishonga kwa 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 polisi ingo kwa kwa isu because we want peace, we want the order before and after that summit.
Vachuma, tirikuona kuti vari kusungwa ava panzvimbo yekuti vanga vachipiwa mukana wekuti vapinde mumadare vachitongwa kana kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vari kuramba vari muusungwa. Munoti
tataura kuti ii hurumende inozviziva kuti haina kusarudzwa nevanhu asi kuti hurumende yozvati yakabirira sarudzo. Saka ndosakamuchiona kuti vari kutya vagari, vari kutya macitizens. Hapana yatingati pachirungu social contract kana pachivanhu tingawirirano nekuti aiwa imi tisaka kusarudzwa. Nekuti kana vakasarudzwa nevanhu hapana mhaka yekusa vanhu, hapana mhaka yekuzinduka vanhu, hapana mhaka yekuwana yatingati false intelligence yavari kutaura kuti aiwa mapurisa anenge azviona. Vanhu vanogara vachitya zvizvarwa zveZimbabwe. Saka tinozviziva kuti havasi vakabvuma kushandisa mutemo unobvumira kuti umwe neumwe muzimbabwe anofanira kunge ane kodzero yekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvo zvinokotaridza pachena kuti aiwa mamajors courts ari captured.
Regai tiende kuna vatongogara. Vatongogara, munoti
kuti munhu ukapara mhosva ukangoenda kunobva kuo ipapo ipapo mutemo wedikutati mhanopiwa chibatiso asi izvi zvinenge zvaongororwa netare voona kuti vakakodzera here kupiwa bhel. Saka hazvirevi kuti munhu ukangopa vamhosva unongosvika kumatare uchingoti ndipei bhel, ndipei bhel. Tare pane zvazvinotarisa kuti munhu anokodzera here kana kuti haakodzere here kuti apiwe chibatiso. Saka izvozvi zviri mutemo wenyika izvozvi.
Vachuma, tiri kuona kuti veZANU PF vari kubvumidzwa kuungana vachiita misangano asi vanopikisa kungoungana vari kubva vasungwa. Munoti
munyika munomu patova nemutemo dho usina kutsanangurwa dho usina kunyorwa asi patova nemutemo uri kushandiswa neZANU PF kuti aiwa kune mutemo weopposition, kune mutemo wevatsigiri veZANU PF, kwoita mutemo wejekerere. Saka naizvozvo tinoziva kuti aiwa vanhu veZANU PF ndo vava kubvumira kuti vakada kuungana zvakava nenyaya yechemo yatongoziva tose kuti aiwa bumbirai mutemo uri kuti aiwa munhu akaita bate matemo maviri akwana anorova kutiva munangagwa chii nguva yavo yakwana. Asi vanhu veZANU PF vari kubvumirwa kuti aiwa itai mademonstration ichitigira zvinhu zviri unconstitutional.
Yes.
Saka ndianiko achakwanisa kuinfosa mutemo kana vachanofanira kuinfosa mutemo variwo vari kutyora mutemo.
Vatongogara veZANU PF vari kunzi vari kubvumidzwa kuungana asi vanopikisa vari kusungwa.
ZANU PF vanorespekta mutemo wenyika, vanoenda kuna vaplaya kupolisi vopiwa mvumo yekuti vaite musangano wavo weopposition havata izvozvo. Kana usina kutedzera mutemo unongosungwa. Saka veopposition vanokurudzirwa kuti ngavaende vanoapply kupolisi kuti vada kuita mameetings avo zvematongo enyika.
Vachuma, hanzi veZANU PF vanokumbira kumapurisa mvumo, imi vanopikisa munongoungana.
Uyu mukomana ndosaka atenda vakumhanya anozva kuti ari kutaura manyepo.
Avo vanga vari nhengo yeboka revechidiki rebato Residents Coalition for Change vaStephen Chuma. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeboka revechidiki reZANU PF vaSnobo Tongogara. Vaviri ava vanga vari muHarare, buhurukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika. Musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica, vaDonald Trump vebato remaRepublicans vatarisana nemunhu mutsva wekukwikwidzana naye, sezvo vaJoe Biden vebato remaDemocrats vakazivisa kuti havachakwikwidze. Mutori wenhau weVOA Scott Stearns anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa naIvan Zininga weVOA Studio 7.
Vebato remaRepublicans kuWisconsin kwavakaita musangano wekusarudza achavatungamira musarudzo yemutungamiri wenyika kana kuti Republican Convention, vakange vatoziva kuti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kumutungamiri wenyika vaJoe Biden, avo vakange vokurudzirwa nevakawanda kubuda mudariro vachinzi vakwegura. Saka pavakazivisa kuti havachakwikwidzi, vamwe vange vakatozvitarisira nekugadzirira. Vakabva vatotanga kuvashora mumashoko ekukurudzira vanhu kuti vavhotere vaTrump.
If you ever wondered how Joe Biden could get the border so screwed up, remember, he had help.
Ukange uchinetseka kuti seva Joe Biden vakatadza kugadzirisa dambudziko rekunopinda nevanhu kumaboda, ziva kuti amai Harris vaishanda navo.
Kuzvishambadzira uku munongedzo wechamupidigori choitwa nemarepublicans kubva kuna vaBiden kuenda kuna amai Harris kuda kuvazora madhaka panyaya yekupinda muAmerica zvisiri pamutemo kuri kuitwa nevanhu vakawanda. Asi mukutanga kutsvaga rutsigiro semunhu achamirira bato remadhemocrats kunyange vasati vasarudzwa nebato iri zviri pamutemo, amai Harris vakatorodza makano kupindura kushorwa kwavari kuitwa uku vachiyeuchidza vavhoti basa vakabata vari muchuchisi uye gweta guru redunhu reCalifornia.
State of California, and I was a courtroom prosecutor before then. And in those roles, I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women.
Ndave nenguva yakareba zvikuru ndichishanda kugadzirisa dambudziko iri. Muno asina hanya nekupinda kwevanhu muAmerica zvisiri pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika paBrookings Institution vaDaryl West vanoti amai Harris vari kupinda musarudzo yange yakatungamirwa kare navaTrump.
She will be very competitive in those crucial Midwestern states, Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. And I think she also will put some of those other swing states that
have started to sway. Jinona vachikwikwidza matunhu akaita sePennsylvania, Michigan, neWisconsin.
Kupinda kwemunhu mutsva mudariro achikwikwidzana navo kunorevawo kuti vanenge vomutsvagira zita rokumunyomba.
I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by a laugh. No, she's crazy. She's nuts.
Ndinomuti Kamala wekungoseka zvisina maturo. Makambomuona achiseka? Anoita seasina kukwana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Mina Bose anodzidzisa paHofstra University anoti maRepublicans ari kufunga kuti anokunda chero munhu asarudzwa kumiririra maDemocrat. Vati,
clearly former President Trump and his campaign staff thought that President Biden was a beatable candidate. They seem to have the same views of Vice President Harris.
Zviri pachena kuti vaTrump nechikwata chavo vaifunga kuti zviri nyore kukunda mutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vane muonero mumwe chete pamutevedzeri wavo amai Harris.
Asi kubuda mudariro kwavaBiden kwave kureva kuti maRepublicans ave kufanira kuchinja kutsvaga rutsigiro kwavange vachiita.
Serge Ukraine have to recast the whole thrust of their campaign, was which was saying Joe Biden was too old, he couldn't do the job, his family was corrupt, all that disappears now. But I'm sure they will quickly go on the attack. They will note that she came out of the state of California, which is more liberal than the rest of the country.
Asi ndinoziva kuti vari kurodzera amai Harris mapfumo. Vachataura kuti vanobva kucalifornia, uko kunongobvumidzwa kuitwa zvose zvose.
Mutevedzeri wavaTrump vaDJ Vance ndivo vari kutungamira urongwa hwekushora amai Harris navaBiden, vachiti zvirongwa zvavo zvakakundikana.
Our country has been saddled for 3.5 years with a president who cannot do the job. And that is all because Kamala Harris.
Nyika yedu yakaremedzwa kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu nemutungamiri wenyika asingakwanise kuita basa rake, uye zvose izvi zviri kukonzerwa naamai Kamala Harris nebato ravo remaDemocrats vaitinyepera kuti vaBiden vanokwanisa kutungamira.
Amai Harris vanoti vavhoti vane mukano wekusarudza pakati pemuono wavo newavaTrump pane remangwana renyika.
Do we want to live in a country of freedom, compassion, and rule of law, or a country of chaos, fear, and hate?
Tinoda here kugara munyika ine rusununguko, tsitsine ngoni, uye inotevedzera mitemo, kana kuti munyika isina kugadzikana, ine kutya neruvengo. Zvakanakira nguva ino ndezvekuti tine simba rekupindura mivhunzo iyi. Simba iri riri muvanhu.
Ongororo dzakaitwa kubva vaBiden zvavabuda mudariro dzinoratidza kuti amai Harris vari kuvhara mukaha mukuru wange uri pakati pavo navaTrump panyaya yekuti ndiani ane rutsigiro rwakakura. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns, VOA News, maiverengerwa neni Evans Azininga, VOA Studio 7.
Aiwa, tinotenda Evans vateerera musakangano wechirongwa cheLive Talk apa tiri kupenengura zvanga zvichitaurwa navamutuli Ncube nezvekufamba kwebudget renyika. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyamira Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla 25 kuNtulikazi 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Amakampani xa ebhadala i-tax ngabhadale this half the tax in zig abantu nxa bedinga ama-services kurhulumente ngababhadale njalo futhi ngabaziki then nxa bebhadala ama-presenti presumptive taxes ngababhadale futhi ngamaziki.
Umphathintambo karhulumente obona ngezemali umnumzana Ntuli Ncube uthi kumele wonke amankampani ezimbabwe kanye nengatsha zikarhulumente asebenzise izimbabwe gold kumbe izig. Ziyathuthuka ezinye izikolo ematoleni south ongela abantwana abapasayo. Kutshoni na ukuphuma kukamongameli Joseph Biden weMelika kukhetho olukhulu oluzayo? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo karhulumente obona ngezezimali umnumzana Mthuli Ncube uthi sokumele imithelo eminingi kanye lokwenzelwa uZulu nguhulumende kubhatalwe iZimbabwe gold kumbe izig ukwenzela ukuba imali le ithakazelelwe njalo isetshenziswe elizweni lonke. Uphinde wathi kuza kwesulwa imithelo yentengo yembuzi lokunye uze kube labantu abaningi abathengisa izifuyo ngemali elesisindo ngesikhathi ilizwe libhekane lendlala enkulu lonyaka. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uncube okhulume lokhu edayele eParliament eHarare namuhla ngesikhathi esethula umbiko wakhe oqakathekileyo wokuhlolisisa ezomnotho owe-Midterm Policy Review Statement uthe eleZimbabwe lingeke lathuthuka ngemfanelo uma kungasetshenziswa ngemfanelo izigi.
Amakhampani xa ebhadala i-tax ngabhadale this half the tax in zig abantu nxa bedinga ama-services kurhulumente ngababhadale njalo futhi ngabaziki then nxa bebhadala ama-presenti presumptive taxes ngababhadale futhi ngamazi sikufakile lokuthi khona kupromote kukhulise kusetshenziswa kwemali yethu.
Ukubeke sobala ukuthi kumele kuguqulwe imithetho efana lowe-presumptive kanye le-corporate taxes ukwenzela ukuba kuthuthukise umnotho welizwe ukuze ugxile emalini yeziki. Uthe kule mthetho eminingi okumele iguqulwe ukwenzela ukuba izifiso zikahulumende zifezeke. Lokhu kugoqela ukubumba umthetho we-customs duty ozalawula ukuthwalwa kwamafutha epetulo, igwayi elihotshwa kusetshenziswa imitshina lokunye. Uncube uphinde wathi kuzamele kususwe umthelo we-value added tax kuntengo yembuzi, izimvu, inkukhu lewochi.
I propose to exempt live cattle, pigs, goats, sheep and bovine semen from VAT. Furthermore, I propose to exempt poultry meat and carpenter from VAT.
Ngaphandle kwalokho uthe kumele kulungiswe imithetho ezavimba ubukhohlakalo eZimbabwe. Ube uqhubekele phambili esithi kunokuphumelela okukhulu elizweni okubangelwa indlela zokuqiniswa umnotho ezabekwa nguhulumende.
Umnotho wethu uyakhula sibili ngoba nganzelela ongodosi wehlisile i-GDP growth ayifaka ku-2%. Like 2% asonto encane kuyasetshenzwa ngoba ngendlela lesilayo ukuthi sibe ne-2% growth akusetshenziwe. So sibona ngayi umnotho wethu uyathuthuka ngathi sikhona lapha ku-parliament khangela imigwaqo eyakhiwayo. Ukuhluhlaza lapha angiyana yiwithi la uyazibonela.
Uthe ukhanya kule nguquko kwezintengo yempahla etshiyeneyo loba ilizwe lidonsa nzima ekutholeni imali yokuqhuba inhlelo ezitshiyeneyo. Uthe kufunakala ama-billion posts ayisithupha 5.6 billion zik ukuze kubhadalwe inhlelo zikahulumende. Kusanjalo ukubeka sobala ukuba umnotho welizwe ukhangelele ukuthi lo nyaka uzathuthuka kancane kulanyaka enye ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2%. Uthe kulamanye amabhizimusi agoqela ukwenjiwa kwemgodi ezokuthwala kwempahla lokunye okumele kufakwe kumthetho we-Indigenization and Economic Empowerment Act. Uncuke uthe lokhu kuzakwenza abadabuka eZimbabwe bengene ngobuningi kumabhizimusi la. Esanda kugqiba umbiko wakhe kuhle waxokozela edayele ephalamende abaphikisayo besithi kumele kuhlolisiswe okwethulwe nguNcube namuhla, kodwa abakubandla elibusayo bekwala lokhu. Omunye wabazondiswe ngokwethulwe nguNcube ngumnumzana Decent Bajila omele iluveve Makhandeni edayele ephalamende.
Siyakwazi ukuthi njengokuba nechilo asoze sibone sokuthiwa ipassport si-applyelwa ngezigi, asoze sibone sokuthiwa wonke ama-tollgate asebhadalwa ngezigi, asoze sibone ezinye inhlelo eziningi zikahulumende zonke sokuthiwa sokubhadalwa ngezigi kuphela.
Kodwa ummeli wephalamende umnumzana Joseph Chuma uthi uvumelana lamazi kaMthuli esithi uzakuzwa imbono kaZulu ngokukhulunywe nguNcube.
The minister is minister Sebile wazofaka ilozen statement sakhe. Also kukhona kanti sibona sizahamba siyokuphawula sibubale sibuhluze njalo sithathe lesisikhathi sokulana sibuyele emantwini sisebabonisa into efakwe uminister lapha eParliament. Nxa abantu sebesitshelile
uChuma uphinde wathi abaphikisayo kumele bebale okumunye ethwele ugwalo lukaNcube bengakakhulumi ngakho. Ezinye ingcitshi kwezomnotho zithi indlela zokuba kusetshenziswe amaziki zilungile, kodwa uhulumende kumele abone ukuba amaziki ayatholakala emuntwini wonke. Omunye wabo ngumnumzana Masimba Kuchera.
Siyabe simelele ukubona ukuthi uhulumende esenza njalo iziki liyabe litholakala yini, ngoba siyakwazi ukuthi khathesi kukhanya njengani iziki libuhlungu ukuthi umuntu alithole. So uhulumende kumele njalo enze ukuthi iziki langkhona litholakale.
UNcube uphinde wathi eleZimbabwe linezikweleti ezifika 287.2 billion zik ezigoqela imali eyabolekwa kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton, ngumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso ezigoqela e-European Union zithi ziza kuma ukwamukela impahla ezithengiswa ngeleZimbabwe uma zisenziwa kungalandelwa indlela zokulondoloza umkhathi. ELeZimbabwe lona selizama ukuba impahla yalo yamukelwe ngokubumba umthetho we-Climate Management Bill okukhanya uzakhangelana lalokhu. Kukhanya engani kulakho ukwenqabela ukudumala komkhathi okubizwa ngokuthi climate change. Ukuze sihlaziye udaba lolu ngokuthi kungenziwani ngeleZimbabwe, sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu osebenza eNational University of Science and Technology kugatsha olubona ngokuhlenga uzulu olwe-disaster management.
Let's invest kuma-renewable sources of energy. Sile solar, sile wind, umoya lo. And nxa kusenza futhi ikuthi izulu alikho. Ngasiya wayitena kolokana wakuchiyo ngupresident sometime back lapha nesithi a dam for each district. Ukuthi for each and every dam that we are building or constructing, sibona ukuthi sifaka ipossibility yokuthi generate the little electricity that we can. Kolokana kuzasenzela ukuthi khona sikwazi ukuthi sibala leyo source kolokho ababiza ngokuthi ama-green energies. Even in terms of his motors at least, so kufanele switche siye kumota ezirana ngamasola ezingarani ngabo diesel lapho. Yes,
nxa ukhangela ukubona zani kwini okungenza ukuthi konke lokhu kwenzakale eZimbabwe into zabo green energy les.
We really will need a lot of injection into industrial development. Ngitshela ukuthi uyakhumbula kudala ukuthi abadala besithi khona siya kobulawayo kontutu ziyathunqa kwakulama ukuthi ngiyasolibala isiNdebele. Kwakulama industry amaningi kakhulu okwakusenza ama-products amaningi kakhulu arranger from ama-products adliwayo kusiya ezinsimbini kubo ama-engineers and so on and so on and so on. So siyayifuna i-development enjalo ukuthi obulawayo abuyele abe ngobulawayo lwanu wakudala sikwazi ukuthi sithi a kule manda ilanguage yakudala. So imanda leya khathesi sokufanele ibone ukuthi isebenzisani ama-green energy sources anjengabosola bana. I-solar silayo in abundance eZimbabwe, in abundance of serious. But thi kule little investment esiyifakayo kodwa ungananzela abantu sebeqalisile even emakhaya khathesi. Uyafica sebelayitha ngamasola, sebepompa amanzi ngamasola, khonokuyana, yi-direction yakho nangaleyana. Uyabo? So amakhampani amakhulu asengayenza amasimu amasola, bafeed isola yabo into i-system yetle yamagesi le. Siyakufunda khonokuyana ngobukhulu bakhona, kumbe ngithi ngobuningi bakhona. Kodwa akululanga babadube, ngoba kufuna imali. Akululanga ngoba kufuna abantu abazimiseleyo, ngoba kufuna sithole futhi even the foreign direct investment eyiyo kathi esivele njani esihluphayo esingelayo. Kodwa that's the direction we should be taking njengesizwe.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu osebenza ekolejini leNUST obexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Ezinye izikolo eGwanda zikhangelwe ukuthi zilakho ukududuka kwezemfundo kulandela uncedo eziluthole kwabemba igolide lokunye esigabeni lesi kanye lenhlanganiso ezizimeleyo lamankampani. Lolu ncedo luza ngesikhathi izikolo eziningi emaphandleni zibhekane lodubo lwezindlu zokufundela ezezifundi ikakhulu ma kukhangelwe ezescience kanye lama-computers. Usokudale ukuthi iningi labafundi ezikolo lezi lingaphumeleli ezifundweni.
Izikole sezithole uncedo ukuze zithuthukise ezemfundo eGwanda South zivalisa eBhengo Secondary School, yona encediswe yinkampani eyenza isamende eColembon, iPretoria Portland Cement PPC kanye leStezi Secondary School, yona encediswe iBlanket Mine. EBhengo i-PPC yakhe izindlu ezimbili zokufundela izifundo ze-science kanye lamakhompyutha njalo yanikeza lesi sikolo amakhompyutha ngamashumi amabili lanye 21. Ekhuluma ngesikhathi samukela lesi sipho kuviki edlulileyo usobhuku weBhengo umnumzana Kuyaboka Magaya uthe imfundo sokumele ithuthuke kulesi sikolo ebesingaqhubi kuhle emnyakeni edlulileyo.
Sithi kubantwana besikolo, this is your chance. Abadala ngiyababona sekwadlula kuwe, but lina is your chance. Lingayidlalisa ichance liyana ayiphindi ibuye, ngoba phandle lapha kunzima. Abantwana babulalana emkuteni like lathinta indaba yabo yama-drugs. Kunzima ukuthi abantwana labana.
La mazwi agcizelelwe umqondisi weGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isipanda.
Sikhangelele ukubana isikolo sethu seBhengo sithole ama-benefits ngalokho esesikwethilelwe yi-PPC, kuhlanganisela kunye lengadi ezabanika-ke inzuzo mhlawumbe ukuthi bakhangele-ke ezinye inswelo abalazo isikolo.
Isikolo seStezi Secondary eGwanda North lazo sesivuselelwe iBlanket Mine njalo lazo siza kuba le ndawo yokufundela izifundo zesayensi kanye namakhompyutha. Isakhamuzi seStezi umnumzana Khoni Ngwekazi uthi lokhu kuzadala ukuthuthuka kwezemfundo esigabeni sakhe.
Kuvele kunamatitshar ayesuka apha sesithi hayi lapha udevelopment akula development, wathi wathi kathesi okunani kulole electricity into yonke esikhona. Xa utitsha mbe ebhala laphana kulokunye bakusebenzisa imechanism ezivayo sibili sokuthi uphonge ukupressapressa kube sewubhalile kublackboard.
Ngaphandle kwesikolo lesi iBlanket Mine iphathise njalo ukuthuthukisa esemfundo yaphansi kanye leklinika kuleyo ndawo. Lanxa ezinye izikolo zijabulela izipho ezizitholileyo, esikolo seDambashoko Primary School bona bakhala ezimathonsi ngokuzwela amakhompyutha. Umgcinisihlalo wekomiti yabazali besikolo seDambashoko umnumzana Butho Elihle Nkala uthi kuyisifiso sabo ukuthi abantu babo bathole izifundo zamakhompyutha.
Iphupho lethu njengabantu beDambashoko sifisa ukuba le-computer lab. I-computer lab sikhala kakhulu abafundi, abantwana. Izinto eziningi sezijulile, sezifuna imitshina ukuthi ibe khona bancedise abantwana. Ngo-googling, bagoogle abantwana bafunde izinto ukubathuthukise ikusasa labo.
Umqondisi we-PPC kwele Zimbabwe, umnumzana Albert Gay, uthi bancedisa izikolo zemaphandleni ngoba zisemuva uma kuqhathaniswa lezemadolobheni.
we focus particularly in rural schools. By equipping rural schools, we believe that we are solidly doing our part in terms of contributing to laying a strong foundation for the country. We are mindful of the fact that majority of primary learners, I understand, Honorable Minister, is about 73%, are enrolled in rural schools, hence the focus on rural schools. And
ukunciphisa ilizwe lonke lakhe ukusasa yalo. Siyazi iningi labafundi beprimary lifunda emaphandleni, njalo siyazi ukuthi izindlu zokufundela ama-sciences lama-computers kazikho emaphandleni, kungakho sithe singenele.
Umphathintambo wezemfundo uMnumzana Tolerai Moyo uthi bazavuleka ingqondo abafundi ngalezi zipho.
Donation be a symbol of progress, empowerment and equality. It will bridge the digital divide and ensure that no student is left behind in this rapidly advancing technological landscape.
Let's siphoka sibe luphawu lwentuthuko kanye lenqubela phambili. Sizaqeda ubula ngamakhompyutha njalo sidale ukuthi kungabi lo mfundi osayela emuva ngesikhathi sokusetshenziswa imitshina yesimanjemanje.
Ngomnyaka ka-2020, isikolo seBhengo sathola iqanda ekhulwini 0% kumhleliso ye-ordinary level, futhi nakenye sathola i-7%. Akwaziwa ukuba lonyaka sizaqhuba njani kulandela lintuthuko esikhona esikolo lesi. Ngimele umsakazi we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
WezeMelika, umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi okwamenza waphuma kukhetho oluza kuqhutshwa lonyaka ngolwezi yikuthi sokumele kungene osakhulayo esikhundleni somkhokheli welizwe ozavimba ukubhidlizwa kombuso kaZulu, kubika uDabuka Ncube.
Umbiko wakhe okwazisa uZulu ukuthi kungani wathatha isinqumo sokungancintisi kukhetho, uBiden okhulume loZulu enkundleni zokuxhumana esesigodlweni sikamongameli eWhite House uthe sokuyisikhathi sokuthi adedele omunye.
So I decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation.
Sengithethe isinqumo sokudedela omunye, iyo yodwa indlela yokubambanisa ilizwe lethu.
UBiden wakhetha ukuba umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ancintisane lomnumzana Donald Trump webandla lema-Republicans kukhetho oluzayo. Kulabanye abambalwa abafisa ukungena kumncintiswano lo, abakubandla lama-Democrats, abakubandla lama-Republicans bafuna ukuba uBiden ahle asuke esikhundleni sikamongameli ngesiphangiphangi, besithi useluphela kokuthi kasakwazi akwenzayo. Abakubandla lama-Democrats bayakuphika lokho. Abalandela ezembusazwe abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika balemibono etshiyeneyo ngodaba lolo. Sixoxe nomnumzana Tim Muringayi ngokwethulwe nguBiden izolo eWhite House.
Sonke siyakwazi ukuthi yena isifiso sakhe bese ukukontesta lapha ekukhankaseni okubuyayo okwe-election ka-2024. But abantu abaningi including ama-Democrats amaningi bebesecabanga ukuthi hayi i-cognitive ability yakhe, le capability ayisekho. So bebesesaba ukuthi bebeza nqotshwa ngumnumzana Trump. So ukukhuluma izizathu zakhe lo mbono wakhe of what's going on lokunika ithuba kumama uKamala Harris kuyabongeka ngoba kubele kutshengisa ukuthi iDemocratic Party no matter ukuthi baxabana kanjani kungathiwa kule smoothness ye-transition.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe olandela udaba lolu ngumnumzana Washington Jamela othe uBiden esethula umbiko wakhe ubezwakala ukuba kagcinanga emzimbeni kulandela ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID kunsukwana ezedluleyo.
Indaba yakhe uzamile ukuthi ayibeke kahle kakhulu noma nje bekubonakala ukuthi hayi isabuhlungwana njalo njengomuntu okade egula. Ilizwi lakhe belingakabi strong kodwa ama point awabekileyo hayi ayacaca ukuthi uqhakathekise ibandla lakhe le Democratic Party waqhakathekisa njalo elizwe akulula ukuthiya isikhundla ikakhulu isikhundla sokuba umongameli.
Ukukhangelela ukuba ibandla lamademocracy lizakwenza umhlangano omkhulu oweDemocratic National Convention okuzakhethwa okusemthethweni ozamela ibandla lele kukhetho oluzayo. Elama-Republicans lisanda kukhetha uTrump othi nguye owenze uBiden waphuma kukhetho oluzayo. Uqhube umhlangano eNorth Carolina ngolwesithathu lapho athe njengoba lisazi kumalanga amathathu edluleyo sanqoba umongameli welizwe ongaqhubanga kuhle ukwedlula abanye uJoe Biden, khathesi sokulomunye esizamkhalisa olamanga kakhulu Kamala Harris ongumsekeli kamongameli ongaqhubanga kuhle ukwedlula bonke kumbali yelemelika. Abantu abanengi bathi bakhangelele ukuba uTrump loKamala bazanqikilana kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguTabo Kancube.
Namhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya isimo eselizweni lapho amabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu abathi abantu bacatshangelwa ukuthi baphikisana lohulumende bayahlukuluzwa njalo bayabotshwa mahlayana phambilini komhlangano womanyano we-SADC okhangelelwe ukuqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Lokhu kulandela izehlakalo ezigoqela ukubotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga edluleyo, amaningi awo alokhu evalelwe esitokisini labafundi abathi bachawe kabuhlungu ngamapholisa izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano we-SADC, njalo umnumzana Kazembe Kazembe, umphathintambo obona ngokwenzakala ekhaya, ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa nomnumzana Munashe Mdutsa, umabhalane webandla le-ZANU-PF obona ngogatsha lwe-Information Communication Technology, njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla, endawonye lomnumzana Comfort Impofu, umgcinisihlalo wogatsha lwabatsha kanye lezifundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa ngumnumzana Job Sikala onguye osungula lingxoxo.
Masikhangele amazwi akho ukuthi ukhuthaza abantu ukuthi bengayenzi udlame ngoba kuzayangisa ilizwe. Kumele iqale ikhangele okwenzakalayo ukuba sikhuluma nabantu abanjengo-James Ntimba nabanye abayini abalokhu bevalelwe ejele ngicala elingekhoyo ngokutshengiselela ukuthi yena ngokuqala nguye oseyangise ilizwe ngokuthengisela ukubana uyakupha abantu bengayenzanga cala kungela cala bekuwukuhlala abasitima ntu ukuthi bekhitshwe njengoba sikuselebrela isadakhe.
Mnumzana Mthuta, ungathini amazwi okukhuthaza abantu ukuthi kubengabangeli udlakela lalabo abathi hayi kuvele amalungelo asephuliwe elizweni?
Umongameli uDr. Emmerson Mtambutso Mnangagwa ungamlalela kakhulu ngesikhathi zonke akhuluma khona, kayeyeli ukukhuluma ngendaba ezokuthula. Sesikujayele nxa kuzaba lama-summit either United Nations kumbe i-SADC kumbe i-AU, abantu abamamandla abaphisayo bayathanda ukwenza ama-gimmicks ayenzela ukuthi befake i-attention bezama ukufaka iZimbabwe on the agenda ngenxa yokuthi bona bavele bengabantu abangavumi impumela zokhetho ezenzakala eZimbabwe. Namhlanje njengoba iSADC ibuyakithi lapha ngo-August sebefuna ukuthatha ithuba leli elokuthi bayenze udlame lodlakela ukwenzela ukuthi kuyehluleke ukuthi iZimbabwe ithathe i-chairmanship, yehluleke njalo ukuthi iZimbabwe ihoste leyo SADC. Ngoba remember last year bathe beqeda ukhetho bathe betshela ama-supporters abo ngamanga ukuthi ngoJuni ozayo kuzaba lokhetho kwele Zimbabwe iSADC izakulungisa. So kusiba nzima emakhanda abo ngoba yakwazi u-chairperson we-SADC ongenayo umongameli Emmerson Mtambutso Mnangagwa.
Mnumzana Mpofu, ungathini ngamazwi kaMnumzana Mthuta sesikhangela ukuthi okhokhela inhlanganiso yenu uMnumzana Sikhala laye wake wakhuluma wathi kuyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe?
Bona nxa behlezi bebodwa bazibona be-right, bathi nizafunga ukuthi nxa behlezi laphana bezibuze bona uComrade Mthuta ukuthi bathini ngomntwana lomnyaka oyedwa ole-1 year washeze jele lo mama wakhe because umama wakhe wakhitha ukuba naye nebenjani ebese ebamba kale endlini eprivate ka honorable Timba njalo bona nxa bekuma ukuthi ilizwe libambini lokuthi abantu bazihlalele kahle eZimbabwe bazama bathini ngabantu abahlezi kade sejele namalinye loluntu okukhulunywa ngokuthi ngoba association namazonke akusada kona lawo abe kungayeli lokuthi abantu kumele bevunyelwe ukuziassociate bevunyelwe ukuziassociate with certain amanye abaphathi naze bezama ukukhuluma ukuthi kungayenzi okodlame okuthi sihluke amalungelo oluntu aningezelwe izilongeezi abantu laba bayi 78 belokhu bephakathi ejele lonxa i-Majestic Court iye yathi kule qala icala lelisilaitshwa selisayekhulwa yayikuthi kutshengisela ukubana kulokudlala constitution okhona lapha elizwe lethu yikho kutshengisela ukubana iZimbabwe ayikabizele ukuthi athithemtdake nxa beselokhu besadlala constitution kanjalo.
Sinike ithuba leli umnumzana Mthuthu ukuthi ungathini ngamazwi kamnumzana Mpofu.
IZimbabwe yasoHarare njalo iHarare yasoZimbabwe. That's why iZimbabwe ilabantu more than 16 million. So singazama ukucabangela ukuthi isifiso zabantu abasendaweni eyi-1 seziyo sikuqela isifiso zabantu bonke. Okwesibili, iZANU-PF ayisiyo ebophayo kule police yeZimbabwe ebophayo. Ikhesi le kumakhodi siyayazi akhuluma ngayo abantu abayi 78. Angeke ngakhuluma ngimelela amapolisa kodwa sikhuluma ngezinto ezikhulunywa ngamapolisa ukuthi abantu abacatshangelwa njalo kwakulobu fakazi bokuthi kulezinto ezazilungiswa. IZANU-PF kumbe umongameli dala mandla okungenela endabeni zamakhodi athi khiphani lwana fakani lwana. Engangenela yena ethi hayi bakhipheni bayenzeni kuyathiwa eZimbabwe njalo akula rule of law. Lingiphendula umqondo wakhe ukuthi kule case ehambe kumagistrate ikhesi kaJob Sikala ephinde yahamba yayasikwashwa amajaji akhona alemvumo njalo alelungelo lokucorrecta okuyabe kuphambanisekile okuyabe ku-high court njengoba umzwile ezikhulumela yedwa ngomlomo wakhe ukuthi bahlele ukuhlanganise bethi vela kumele angayithatha chairmanship iZimbabwe ngoba wena bebevele befuna ukusebenzisa indawo njengendawo yokuyocebela isajiki layo iyakwazi izigilamkhuba ezeZimbabwe ukuthi zidlala njani. Bazazama bazakuzama kodwa I think abezomthetho sebekubeke kwabasobala.
Ungasigqibela ingxoxo yethu mnumzana Mpofu.
Ano ngimzulu uComrade Mthuthu ngawukhulumileyo ukubana iHarare asoZimbabwe otshengisela ukuthi kule ndawo yelapha eZimbabwe okusincindezelwa khona amalungelo nxa kuphambaniseke iHarare kuphambaniseke eZimbabwe nxa kuphambaniseke Tsholoshi kuphambaniseke eZimbabwe. So abantu bona lalivini abaseharare nxa bevalelwe phakathi kuphambanisa iZimbabwe kuphambanisa wonke umuntu akukho right yikuncindezela amalungelo oluntu akabakabi ready for i-SADC summit abaqale belungisise amalungelo oluntu njengenhlanganiso thina siclear asikuvumeli ukubana kathesa iZimbabwe ukhokhele ngoba iZimbabwe izaphambanisa i-SADC as a whole iphambanise i-Africa as a whole because sisehlile kulungisisa iindaba zethu ezomuzi wethu abesilungu bathini bathi charity begins at home. Ilizwe siyakubona lithuthuka siyakubona lithuthuka liyathuthuka njani ilizwe nxa amalungelo oluntu encindezelwe akula lapho esiyakhona.
Lo ngumnumzana Comfort Mpofu umgcini sihlalo wogatsha lwabatsha kanye lezifundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokelwa ngumnumzana Job Sikala obexoxa endawonye lo mnumzana Munashe Mthuthu umubhalani webandla le-ZANU-PF obona ngogatsha lwe-ICT njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla. Bebexoxa ecingweni loSthandekile Mdlanga we-Studio 7. Live talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube umgcini ingcebo kahulumende ngokwezemali ephathelene lelizwe. Siyakehlukana nesihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Umphathitambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi kumele wonke amankampani eZimbabwe kanye lengatsha zikahulumende asebenzise iZimbabwe Gold kumbe iZiG uma behlawula imithetho. Ziyathuthuka ezinye izikolo eMatoran South okungela umntwana yena oyedwa opasayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale. Telelani live talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.